Mumwe wedu godobori tingati vanoshandira kuri kwapathology lab yeUniversity of Zimbabwe wariwo mumwe member yeexpert advisory committee yedu vakaongorora nhamba idzodzo kuti vaone kuti kana ukatarisa nhamba dzevanhu vari kufa nechirwere ichochi waunozoita mapostmortem wachianalyza data kumalebhu kwavo ikoko wazhinji wacho wakamira sei wakatozvitaura kuti wazhinji wacho vanopfuura 90 vanenge vasina kubayirwa nhomba.
Izvi zvinorevei tichitarisa zviri kuitikawo kuamerica nekune dzimwe nyika?
Zviri kutoitika kuno ndo zviri kuitikawo kumwe, zvichireva kuti ndo zviri kuita kuti tirambe tichingopusha kuti vanhu vese veoka mukabayirwa munogona kuvharidzira kuti musabatwe nechirwere zvakasimbarara zvakanyanya severe disease kana kuti munovharidzirawo kuti musanofe nechirwere ichocho nekuti vazhinji vari kufa nechirwere icho vakaonekwa vachinge vasina kubayirwa.